Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 23/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndine Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukutungamirira hurumende vamunangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura, takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana atikati magetsi iya inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosvika kuSwitzerland musangano weWorld Economic Forum.
Tingoenda kune zvinyadzisa zvati kuzvipikisa kuzi ikonomi ivaitadza, nyaya dzekudzoro dzevanhu dzemahuman rights vadzitadza.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzioni Zimbabwe ichibuda nechouviri kumusangano uyu.
Iya, inyaya yatikwadza, takwadziwa zvikuru sana nanhasi tahwera zuva racho takangovhiringika kuti zvafamba sei.
Chief Mabikwa vekulu pane vanoshaya munjodzi yemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muguta reDavos kuSwitzerland mangwanani anhasi kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vaenda negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza. Vamwe vakuru vemakambani akazvimirira nevashandi vehurumende vemapazi akasiyana-siyana vaindawo kumusangano uyu. VaShava vakaudza Studio 7 kuti kumucheto wemusangano uyu vaMnangagwa nemakurukota avo vachaedza kuita misangano yekuedza kugadzirisa kudyidzana nedzimwe nyika uye kukwezva vemabhizimisi vekunze. Vatsigiri vezanupf vaindawo kumusangano uyu vari kuratidzira vachitsigira vaMnangagwa nekukurudzira kuti zvirango zvavakatemerwa vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo zvibviswe. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wezanupf mudunhu reUK vaMasimba Mavaza avo vari kuDavos.
Ndokwatiri kuno kuDavos. Kutanga ndokuda kungokudzai varipo kune makurukota ehurumende, pane mutungamiri wehurumende kufunga mavaona, then kune makurukota ehurumende maiSekai Nzenza veIndustry and Commerce, kune gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava, kune gurukota rezvemari neupfumi hwenyika vaMuturi Ncube nevamwe vanyori vehurumende varipo nevakuru vakuru vemuhurumende vakasiyana-siyana. Musangano wekutanga yatingati the opening seminar uchatanga nhasi manheru nenguva dza8 dzekuno kuSwitzerland.
Musangano uri kutangwa uyu ndewei uyu?
Uyu ndewekuvhura, ndonhanga rovanzi kuvhura musangano kungozivisana, asi misangano yakasiyana-siyana ichatanga mangwana. Urongwa hwakamira huchiti kune misangano yakasiyana-siyana, kune inopinda vatungamiriri venyika, kune kunopinda makurukota, kune kunongopindawo munhu wese jekerere. Kwozoita nguva yekuti mutungamiri wenyika anenge achitaura nevemabhizimisi vedzimwe nyika nemakurukota edzimwe nyika. Musi wechina vachazosangana nevana veZimbabwe vari muno muSwitzerland nevamwe vabva kuPoland neGermany.
Misangano iyi yeWorld Economic Forum nyika yeZimbabwe yapinda makore akati wandei kubva kumashure uko. Zvakabuda kubva kumashure uko kusvika pari nhasi zvinopa vana veZimbabwe chivimbo chekuti uyu wanhasi uyu uchaburitsa zvimwe ndezvipi?
Mukutungamirira hurumende vamunangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura, takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana atingati magetsi, iye inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi. Vanhu ivavo vakanhongwa kana vakawanikwa pamusangano wakaita seuno.
Sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vamasimba mavaza vange vari parunare vari kuDavos kuSwitzerland. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti.
Musi wa7 May vakaanaunsa mutemo wekupana ambulance kwakukwidza mataxi anosanganisa 4% IMT tax on US dollar, kwakukwidza capital gain tax to 40% on my equities. Iro dziki rachirero vakabva vasunga mukomana nosaibe kusenge nekuti aingire kudara chichanenja Emerson Mnangagwa. So izvi ndivo zvinenge zvichiverengwa nevakwainirwa ikoko. So zvoreva kuti zvese zvaitwa sisi zvichaitwa zvangongopedza nguva. Just a holiday trip, just a joint. Hakuna chinouyukwa, hakuna chinobviwa napo ikoko. They've been going to Davos since January of 2018, as you know. Chabuda hakuna. Kungoenda kuno zvinyadzisa zvatikuzvipfekedza because economy yavaitadza, nyaya dzekodzero dzevanhu dzemahuman rights vadzitadza, political environment vaitadza.
Ko sei muchidaro vabiti?
Our political environment remains toxic. Our political environment remains a disaster. So it's a waste of time. Vakahaya ndege inoita $30,000 to $300,000 an hour kuenda ikoko. Yet that $300,000 can build a school and put a roof kuchikoro chekubhinda, chikoro chekuticho, chikoro chekuchenda mbuya, chikoro chekuchorocho, chikoro chekungai. So it's a waste of time, nothing will come out of it. And it's embarrassing that they are going to have
mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vaimbova gurukota rezveupfumi vari parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Tingati nzendo idzi mukana wevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana wekunge vachitsanangura zvavanotarisira kuupfumi hwavo hungaita, mukana wekutiwo vange vachipawo zvivimbiso. Asi chatinoziva nechatakaona kubudikidza neisusuwo vatungamiriri vedu vachienda ikoko ndechekuti cheuviri chinobatika hatisi chatingakasika kuti titotarisa. Zvinhu zvinotora nguva, asi zvivimbiso zvinobuda zviri zvizhinji zvokuti kwakazovimbiswa zvakati, kwakazovimbiswa zvakati.
Dai zvinhu zvanga zvakamira neurongwa hunenge hwakanaka, tarisiro dzinenge dziri dzei mumusangano weWorld Economic Forum uyu?
Dzinenge dziri dzekuti vatungamiriri ava vanenge vachisanganawo neutekwatekwa hwedzimwe nyika, vachisanganawo nevatungamiriri vemamwewo makambani edzimwe nyika. Saka vanokwanisa kuchionesana kuti kunyika kwedu tine zvakati, tine mikana yakati. Inenge iri nguva yakanaka yekuti pange pachigovanwa dzinowanikwa munyika dzakasiyana siyana. Asi zvatokutaurawo ndezvekuti kazhinji kazhinji misangano yakadarowo futi inowanza kufarira vapfumi, inokanganawawo futi munyika idzodzo mune urombo hwakanyanya.
Tanzwa mudungwe wevanhu neuwandu hwavo vafamba nomutungamiri wenyika, zvinenge zvichida kuti vaende vakawanda nemuwandiro iwoyo here izvi?
Vanhu ava kana varivo vatungamiriri vemakambani, kana varivo vatungamiriri vemabhizinesi munyika, zvinenge zvakanaka nekuti ndo vanenge vachizonoonesana kuti kuindastri kwedu zvakamira zvakadai zvakadai. Asi vanhu ava kana vangori vanhu vaperekedza mutungamiriri kuti vanovachengetedza, ndinoona sekunge kune ngusiri kushandisa mari zvakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunare vari kuHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura kuvatungamiri venyika nehurumende 50 vari pamusangano weWorld Economic Forum uyu vari pavhidhiyo muguta guru renyika yavo yeKiev. Vazelensky vakurudzira nyika dzepasi rino kuti dzitemere Russia zvirango zvakaomarara nekuda kupamba nyika yavo. Vati Russia iri kurambidza nyika yavo kuti itengese zvinhu zvakaita segorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe zvinodyiwa nevanhu pasi rose. Russia haina kuenda kumusangano uyu. Dzimwe nyaya dzichataurwa dzinosanganisira yematambudziko aunzwa munyaya dzezveupfumi nechirwere cheCOVID-19, kushanduka kwemamiriro ekunze nedzimwe. Vamwe vari kutarisirwa kumusangano uyu, mutungamiri weEuropean Commission vaUrsula von der Leyen, mutungamiri weGerman Chancellor Olaf Scholz uye munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg. Mukuzeya nyaya yehondo yekuUkraine, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 batanyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndiri kuona kuti President Putin vari kuenderera mberi kumaguta aDonbass, kunova iko kwakuri musimboti weupfumi hweUkraine. Havasi kuratidza kuti vari kudzokera shure, vari kushingirira chaizvo vaPutin kuti vakwanise kutora nzvimbo idzodzo, pamwe chete nokudestroya mafuel tank, sokuona kwatiri kuita ike zvino, kuti vanatsokugwadamisa upfumi hweUkraine pasi.
Tinoona kuti vatungamiri vemuAfrica vari kuedzawo kuti vataure navaPutin kuti vadzore tsvimbo. Munoona zvichibatsira here izvi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kuti vaedze nepavanokwanisa napo vatungamiri veAfrica kana nepasi rose kuti vandovona vaPutin. Asi maonero andinoita ndokuti handi kutanga kuvingwa navatungamiriri venyika dzakasiyana siyana kwavaPutin vachiramba vakangoomesa musoro. Pane vakatomboenda kuti vatungamiriri vekunana Belgium uko vanogara zvekare vaPutin, vanonzi vanogara vachitaudzana nomutungamiriri weFrance, asi vachingoramba vakaomesa musoro, nokuti ndiona sokuti kuti vachadzokera shure vanenge vatoruza zvakanyanya chaizvo, nokuti kuruza kwavati vaita ike zvino kukuruza masoja akawanda, kukuruza nyaya dzoupfumi, tichiona makambani akaita sana McDonald's makurukuru achibuda muRussia muchisara musina mabasa akawanda. Handifunge kuti padanho ravasvika vaPutin vachakwanisa kuteerera kunyanya mutungamiriri unganzi wabva kuAfrica.
Saka munoona izvi zvichizokanganisawo sei upfumi hweZimbabwe?
Upfumi hweZimbabwe huchakanganisika chaizvo, pamwe chete noupfumi hwedzimwe nyika dzakawanda, nokuti misimboti youpfumi petro nedhiziri zviri kukwira pasi rose kunyanya kuZimbabwe. Zimbabwe yanga ino ushamwari hwakakomba chaizvo neRussia kubvira nguva yehondo, zvinoreva kuti yanga ichitengeserana nokuwana rubatsiro rwakasiyana siyana kwakura chaizvo kubvira kuhondo yechimurenga kuRussia. Ike zvino rubatsiro irworwo rwava rushoma kana rwuriko nokuda kwokuti Russia iri muhondo. Saka zvichaomesa upfumi hweZimbabwe, asi hatidi kuramba tichingopomera Russia chete. Tinotarisirawo kuti isu mafambisirwo mamanejerwo anoitwa ikonomi yeZimbabwe anenge ari kukontributawo zvekare akamira oga, nokuti hondo yeRussia isati yavapo neUkraine upfumi hweZimbabwe hwanga husingangofambi zvakanaka. Saka ike zvinoizvi tingangoda zvedu kupomera Russia kuti ingange ichivhiringa zvirongwa zveupfumi hwekuZimbabwe. Haisi kuvhirika zvirongwa zveupfumi zvekuZimbabwe chete, asi zvepasi rose. Mabatirwo ari kuita ikonomi yekuZimbabwe ndiwo mamwe anovhiringawo zvekare upfumi hweZimbabwe.
Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari kuDoha kuQatar, uko vari kushanya pari zvino. Chief Mabikwa vekulupane kumatebeleland north vakashaya nezuro munjodzi yemumugwagwa weBulawayo Victoria Falls. Njodzi iyi inonzi yakaitika na10 manheru. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora nezvetsaona iyi. Chief Mabikwa vakagadzwa ushe muna 2012 vachiri kuyunivhesiti vaine makore gumi nemapfumbamwe. Mutauriri wemhuri yavo vaDonald Kumalo vaudza bepanhau reChronicle kuti Ishema Bikwa vashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wedare remadzishe reChiefs Council vaFortune Charumbira.
Ya inyaya ya tikwadza takwadziwa zvisina zvikuru sana nanhasi tahwira zuva racho takangovhiringika kuti zvafamba sei. Munhu uyu une zvinhu zvakati wandei. No, Rupane aine madzimambo maviri. Ndiyo anga akabata dhisitrikiti neRupane. Chechipiri, mwana mudiki wakawana umambo yare chiko 16-17 years. Yes, achipedza form 4. Anga akatambopedza chikoro akapinda paumambo. Saka ndemamwe madzimambo atinenge tichiti ndo new generation. Nokuti umambo kuti husimbe hunodawo kuti vakweguravo vema90 nemazanavo varipo, vari pachakati pama60iwo vachiri zvo varipo, vari kuma40, vari kuma20s. Inoita kuti kana taungana tionesane zvazuro zvanhasi nezvamangwana. Uyu wanga ari kudivi revamadzimambo anga ari echidiki.
Zvino vende rasiyiwa namambo wechidiki kudai rinovharwa sei?
Ini ndee ndichingokurudzira kuti ivo madzimambo edu asara, madzimambo edu asara nokutanga gachenemo wedu tichirangariravo mabasa akanaka anga achiita nezvishuwo zvishuwo zvanga zviripo. Zvinoti vokwake kwaikoko kwamabikwa chivanhu tinoziva kuti kuchazoita umwe ramangwana, asi zvetsika dzedu hazviko ipapo ipapo. Saka vendei chamboti fambei, nokuti hatigoni kubva tangowana chimangwana. Votoinda vasara ngavasimbe, ngavabatane.
Zvichakadaro, mapurisa anoti vamwe vanhu vana vafa nhasi, vamwe 60 vakakuvara apo mabhazi eZupco aroverana pedyo nechinoi paButsu pakati nechinoi neBanget. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vaiboniswa Chikoka vanoti zvinorwadza kuti paita tsaona kwabva kuita imwe kukaribha mwedzi wapera, iyo yakauraya vanhu vana ikakuvadza vamwe 20.
Zvapaita road traffic accident yemabhazi maviri eZupco, rimwe ranga richienda direction yeHarare, imwe yanga ichienda direction yeChinoi. Saka zvaitikira panonzi paButsu, paita head on collision. So far pane wana enda kuHarare and then pane vamwe vari kugadzira kuti vaende kuHarare. Total maybe of 4 or 5 vari kufanira kuenda kuHarare, but vamwe vese vaitwa treated pano paChinoi General Hospital nekuBanket District Hospital as well.
Amai muriso vakurudzira vatyairo vemabhazi kuti vafambe zvishoma, vakatiwo vanenge vakatakurwa vanofanirwa kutsiura vatyairi kana vomhanyisa, sezvo zviri kunzi bhazi ranga richibva muChinoi ranga richimhanya zvakanyanya.
Saka isusu totangokurudzira kuti vatyairi vemadzimotikari nemabhazi ngatiexercise caution, tichikurudzirana kunyange mapassengers kana vachiona kuti mutyairi ari kufamba nespidi isina kunaka, ngavaitowo vachivati aiwa dzikisai spidi yenyu, nekuti dzimwe dzenguva zvinenge zvichida kuti titsiurane mumabhazi umomo, nekuti tine urombo chaizvo nevashayikirwa nemhuri dzashayikirwa.
Kumhanya kwebhazi ranga richibva muChinoi kwataurwawo nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita, uyo akuvara musoro munjodzi iyi.
Overtaker oona kuti kune oncoming ada kuovertaker obva aita kunge ada kupinda vaona kuti hasi kupana, ndopabva ati overtaker ende mbiri. Saka indanatso kuti uriona bhazi richitobva uku takatonangana direct, ndo trauma yandina izvozvo. Zvekuti kuroverana kwataita ka ndatoona kuti hapana kana space, isusu wedu ndiaenda kulani risiri rake.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudzawo Studio 7 kuti vari kuongorora nezvinjodzi yekuChinoi iyi. Vatyairi vose vasvira panzvimbo nemumwe munhu mumwe chete, uye mumwe asvira kuchipatara cheChinoi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Nengo ina dzebato reCCC dzekundanga kuzaka nhasi dzamiswa pamberi pedare remasvingo Major Street dzichipomerwa mhosva yekuita musangano wezvematongerwo enyika pamusha pemumwe wavo zvisiri pamutemo nemusi wemugovera. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Vana ava vanoti vaJohannes Chongore vane makore 55, vaMinas Mundonga vane makore 51, vaMethodi Gwangwava vane makore 41 naAmai Tendai Muchisani vane makore 58 vakapedza mazuva maviri vari muchitokisi cheMasvingo Central Police Station. Mutongi wedare vaFarai Gwitima vapa vana ava mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru 10 zvemadhora emunyika kuti vatongo vachibva kumba. Gweta ravo vamatimureri vati mutongi wedare ati vanhu ava vakasungwa pamusha paAmai Muchisani vadzoke musi wa9 mwedzi unouya.
Vakadana musangano vasina kuudza kana kuzivisa mapurisa kuti pachange pane musangano. Vakasungirwa paimba paTendai Muchisani, vakazotorwa vakauya navo kuMasvingo Law and Order, vakaendwa navo kudare pazuva ranhasi musi wa23 May 2022.
Vana ava vari kuramba mhosva yavo yavari kupomerwa yekutyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA, vachiti vakanga vasingaiti musangano asi vakanga vashanyira mumwe wavo Amai Muchisani vachitandara zvavo. Vebato reCC vanopomera mapurisa mhosva yekushungurudza nhengo dzavo apo vakatarisana netsanidzo dzegorenoya vachiti vari kutumwa nebato reZANPF, asi mapurisa nevebato reZANPF vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa haarerekere diri uye havatarisi kuti wabuda mumba mani. Zvichakadaro, nhengo yeCCC iri kumira musarudzo dzeby-election kwa21 kuMasvingo West musi wa25 mwedzi unouya. VaOnias Mawarire vari kuchema-chema kuti bato reZANPF rutyidzira vatsigiri vavo kuti vasavavhotere vachiti vanozonyimwa chikafu.
Vanhu veZANU itsika yavo yokuti vanotora chikafu sokuti ndotsika inovapa kuti vahwinise. Saka navo vanhu vazhinji vari munzvimbo vakatotyidzigwa kuti kana ukanga wasapota CCC hauzowani chikafu.
Nhengo yeCCC mudunhu reMasvingo vaJefferson Chitando vasvoropodza ZANPF achiti magariro aya kushandisa mhirizhonga pamwe nemapurisa kana yatarisana nesarudzo sezvakaitika kuzaka pamwe nezviri kuitika kuward 21.
Kubva kare nakare ukaona ZANPF yakutanga kuita zvekusunga inenge ichiziva kuti maelections apadhuze yakugadzirira inyaya yekugadzirira violence.
Hatina kukwanisa kubata vari kukukidza vaMawarire vamumbire veZANPF kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Asi sadyara weZANPF Masvingo vaRobson Mavhenyengwa varamba mhosva dzavari kupomerwa achiti
nana dzakagomunoreva ndofunga izvo ndezvemapurisa handingavine comment kuti yangogara inongopuwa munhu wese kaya yangogara vamunangagwa vakatora topa munhu wose hapana pakambotina pane patline. Ini sashaime ndotokurudzira munhu wose nokuti ini ndiito zvakauvhoti yemusangano wangu akazvakamuhotakamuvhoti yemusangano aukuimao zviiiita zvakati ungopamuvhoose hatigoni kuti munhu anyemwe kana kangiaakahwinaiuzamuteu unongopa munhu wose.
Mumwe ari kukwikwidzawo musarudzo idzi ndimuzvare Sister Nhando avo vakazvimiririra. Chakadaro, munyori mukuru wesangano reCCC kuManicaland vaGodfrey Mubatsa avo vakasungwa nezuro pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA mushure mekupemerwa mhosva yekuita musangano padora dombo vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Voice of America News yakataura nemamwe madzimai 14 mudunhu reAmara ayo ari kupomera vakapandukira hurumende yeEthiopia Tigray People Liberation Front mhosva yekuvabata chibharo. Madzimai aya anoti mushure mekubatwa chibharo vave kusarurwawo nevanhu vemudunhu iri. Mumwe mukoti mudunhu iri anoti akarapa madzimai akawanda aipambwa nevarwi veTigray ava vachibatwa chibharo. Mutauriri weTPLF anoti chikwata ichi chichaongorora mhosva dziri kupomerwa mauto adzo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati America inodzivirira kana nemauto kuda kupambwa kweTaiwan neChina. VaBiden vataura mashoko aya vari kuJapan uko vari kushanya pari zvino. China inoti Taiwan idunhu rayo. Mukupindura mashoko ava Biden aya bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina rati hapana munhu anofanira kutarisira China pasi panyaya yekuzvidzivirira. VaBiden vatiwo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanofanira kurangwa zvakasimba nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vamwe vanhu vanozvarwa kana kuti vokuzochinja matauriro zvinozopa kuti dzimwe nguva vave vagume vofunga kuti ingochani, asi chokwadi ndechekuti ichi chitori chirwere. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mumwe ane dambudziko mukomana wechidiki Joseph Mutambwi ane makore 24 anoti anounganirwa nevanhu paanenge achifamba nemigwagwa achitengesa mafuta echidzimai, zvinova zvatoita kuti basa rake ritofamba zvakanaka nokuti vanhu vanonakidzwa nekazwi kake kanoita kunge kemusikana. Asi Mutambwi audza Studio 7 kuti vamwe vanhu vanofunga kuti ingochani zvinova zvisizvo sezvo ari kutoda kuroora.
Ndinonzi Joseph Mutambwi, ndinogara mukwazana phase 3 ward 45. Inini vhoisi rangu iri vanhu vakawanda vanotonetseka kuti sei ndiri munhu wechirume asi ndine vhoisi rakadai, rinoita ngere mwana mudiki kana kuti rinoita ngere chikadzi. Inini opa vhoisi rangu chandotongotienda ndechekuti ndinotaurawo, asi vanhu vakawanda munzvimbo dzandinofamba kana mandinobva kana kwandinogara vanoita kufungira kuti maybe pamwe ndakakanganisika kana ndiri ngochani. But no, handisi tombotori chingocha, handitori madzibaba amuna, handitoite kuchecha, handitonamatawo, handiti ndatoziwo Mwari, uyezve kare nditori munhu ane musikana wakewo futi.
Mutambwi aendera mberi achiti,
asi vanhu vakawanda vanenge vachinetseka netseka zvakanyanya kuti sei ini ndakazenge ndine vhoisi rakadai so, asi hakusi kuda kwangu, ndakangokurawo ndakaita sei ndakadaro, handinai kuzvirambira. Ya, ndiri kuchikuronga vana vakambotanga vaine kakundiseka-seka, kundiseka-seka mazuva ekutanga, asi vazhinji vacho vakazodzimara vajaira kuziva kuti uyu ndomataurira ake, ndomararamiro ake, ndofuisi rake.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti kune vanhu vanozvarwa vaine mazwi asingaenderani nemasikirwo kana kuti vanozochinja nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Zvine pairi panokwanisa kunge pachikonzeresa kudaro. Inokwanisa kunge iri nyaya yemahormones. Mahormones akawanda echikadzi yatinoti estrogen kunyanya. Iyi ikawanda because tinoti varume vanazvo zvese, testosterone hormone revarume neestrogen hormone yevakadzi. Ende vakadzi vofuti vanazvo zvese, testosterone neestrogen. Asi kuvarume tinoti testosterone inenge yakawanda zvakanyanya kupfuura estrogen. Ndosaka varume vachizoita mavoice ari hoarse ende mavoice ari thick inyaya yetestosterone.
Vaendera mberi vachiti izwi rinogona kuchinja kubudikidza nehurwere kana tsaona dzepamugwagwa dzinovhiringidza tsinga dzinofambisa mazwi pahuro. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vashomanana chaizvo pane dambudziko iri vachiti hazvireve kuti vane izwi rakadai vanenge vari ngochani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yokurwirwa kwekukwira kwemitengo yezvinhu nerwendo rwemutungamiri wenyika kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 23 inkwenkwezi 2022. Uprofessor Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Intaba yethu idilikile njengabantu abemathebelele njalo sisele singasela stones. Babu Chief Mapikwa sisebenze laye kuhle kakhulu ikakhulu endabeni zokuletha ukuthula esigabeni selubhani. Sihambe laye sisebenza sibeka ama local peace committees ama committee abantu abasebenza bekhangela indaba zokuthula esigabeni selubhani yonke.
Induna yemangweni welupane eMathebeleland North umnomzana Vusumuzi Mabikwa akasekho.
Ukuthi sicelani libuye lizokhuluma about what you can do for omama ngapha who have gone into business especially ku farming. So bengicela ukuthi ngiyezo omama bekhuluma ukuthi abanye bayalima abanye bayathengisa. Can you create a business model or ama loan models that go along with what women can afford? Ngoba issue ye collateral is a big block when it comes to women going into business.
Oso mabhizimusi besifazane batshele ikomiti yedalela ePhalamende ebona ngezentuthuko eye portfolio committee on women's affairs community small and medium enterprises development ukuthi kungangcono ibhanga ele women microfinance bank livale ngoba lingabancedile ngalutho. Izulu weZimbabwe ukuthaza ukuqakathekisa udaba lokuhlabisa abantwana amajekiseni wonke okuzivikela emikhuhlaneni awe immunization. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Induna yemangweni welupane eMathebeleland North umnomzana Vusumuzi Mabikwa akasekho. Umabhikwa ubhobhele esibhedlela seSt Luke's eLupane izolo ebusuku engozini yomgwaqo. Ingozi le yenzakele lapho imota abehamba ngayo ithuzane lemota enkulu yokuthwala impahla ngehola lechumi ntambama ngesonto emgwaqweni ohlanganisa obulawayo leVictoria Falls. Umoyi kujinyiselwe esibhedlela seSt Luke's lapho abikwa ebhobhele khona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umuyi wazalwa enguNicodemus Vusumuzi Khumalo wagcotshwa ukuba yinduna ngomnyaka ka-2012 eleminyaka elitshumi lasitshiyagalolunye i-19 eseminyakeni wesibili wokwenza izifundo zakhe eseyunivesithi ethatha isikhundla esasitshiwe nguyise umnumzana Edwin Khumalo owayebhubhe ngomnyaka ka-2006. UReverend Useni Spanda omunye wabakhokheli benhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezigabeni zeMandebeleni lelizweni jikelele uthi isigaba seMathebeleland silahlekelwe kakhulu.
Intaba yethu idilikile njengabantu abemathebeleland njalo sisele singasela stones. Babu Chief Mapikwa sisebenze laye kuhle kakhulu ikakhulu endabeni zokuletha ukuthula esigabeni selubhani. Sihambe laye sisebenza sibeka ama local peace committees ama committee abantu abasebenza bekhangela indaba zokuthula esigabeni selubhani yonke.
Uqhubekela phambili uSibanda echasisa ngemisebenzi ayiqhubeni endawonye lomuyi uMabhikwa.
Asathi lokhu sisebenza indaba lezo ukuthula laye wasesithikithi kambe njengoba lisebenza ukuthula singeke saletha okunye okungayenza ukuthi abantu bethu kwezomnotho bekwanza ukuthi labo bezimele bodwa. Sasebenza labalimisi ukuthi beqalise ukugcina izinkukhu ukwenzela ukuthi bengakhangeli nje ukulima ama-irrigation kuphela kodwa bebe njalo lolunye unyawo abangalwa abangamakulo. Konke lokhu sasikwenza silayo ubaba Mabhiko.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso eyebhethu likaZulu, uthi ingozi yomgwaqo ethethe umuyi itshengisa ukuba isimo semigwaqo elizweni asimanga kuhle.
Silusizi ngalokho kwenzakale enduneni kulusizi kakhulu. Kuyabonisa ukuthi imigwaqo yethu ifile. Imigwaqo yethu vele sizaba lengozi eziningi. Bahlala bephela abantu kona lo mgwaqo, kodwa kuyethusa ukubana uhulumende athi abantu bahambe ngonanzelelo kulokuthi ayilungisa imgwaqo. Kulusizi kakhulu, induna kayilale ngokuthula.
Kusenjalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Noel Eric York, ojayele ngebizo lebhizimusi abeyiqhuba umbokodo ubhubhe izolo ngemva kokulwisana lemvukuzane okweminyaka emibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lambili, 72 years. Ukhangelelwe ukubekwa kobulawayo. Umnumzana Elliot Ndlovu, usomabhizimusi wakobulawayo, uthi abantu abaningi bebekhangelele kumuyi uYoko ukuthi bathuthukise amabhizimusi akobulawayo okufuya.
Kobulawayo besikhangele kumbokodo kwezokufuya, njalo lokuthi ubengenisa inyama emabhutsha amangaki. Kusiziswa ubuhlungu ukuthi silahlekelwe ngalesi sikhathi. Abantu bazobonela ngapi, bazobonela kubani ukuthi inkomo zifuywa njani. Ngoba singakhangela lo muntu singathi wefuyela khonapha emadolobheni, nonisa inkomo njalo yethenga ebantwini. Ube ngumuntu obesupporta abantu abafuya inkomo labantu abathenga inyama.
Imizamo yokuxhumana lemuli yomuyi induna uMabhikwa yehlule. Kodwa isikhulumeli semuli yakokhumalo umnumzana Donald Khumalo ekhuluma lephephandaba leChronicle ugcizelele ukuba ngempela induna uMabhika kasekho, njalo udlule esegijimiselwe esibhedlela seSt Luke's. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Osomabhizimusi besifazane bakobulawayo batshele ikomiti yedalela ePhalamende ebona ngezentuthuko eye Portfolio Committee on Women's Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development ukuthi kungangcono ibhanga ele Women Microfinance Bank livalwe, ngoba abesifazane abaningi bezigabeni zeMandebeleni kabenelisi ukuthola uncedo lokuzithuthukisa kilo. Njalo lesibambiso sokuphiwa isikweleti siphezulu kakhulu. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labo somabhizimusi abakade besemhlanganweni owenzelwe kobulawayo labe komiti yedale lePhalamende eZimbabwe Portfolio Committee on Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development liveze imibono ehlukeneyo. Abanye bencoma leli bhanga, kuthi abanye bethi alilandeli abakuvumelanayo ngesikhathi lisungulwa. Unkosikazi Portia Jamu wabosomabhizimusi abenelise ukuthola imali beliqembu elithenga izibi edolobheni ubonga ukuthuthukiswa kwezomnotho libhanga.
Sayithatha leyo mali after 2 weeks. Ngemva kokuthi ibhenki yona isithe amabizo ethu a-approve ukuthi asinazikweleti, basibiza sahamba khona ngale bhenki. Kuba le mali ethize encane ofika uyibhadala okuthiwa mbe isibambiso, kuthiwa i-insurance yemali yona le yabuyithatha. Ngisaqala nje ukubhadala, sasibhadala ngeviki ngeviki, kwaze kwafika ithothi sasesigcina sesithatha imali yokuthi sasesibhadala ngenyanga ngenyanga. Ibhenki lana ifuna umuntu othembekileyo. Abaningi bathi kuthiwa imali kahulumende kayibiseli, abayithathayo abanye abayibhadalanga, but thina abalutshwane sayibisele imali leyo.
Unkosazana Natasha Moyo uthi kubalulekile ukuba ibhanga lifinyelele wonke usomabhizimusi bengabandlululi.
Ukuthi sicelani libuye lizokhuluma about what you can do for omama ngapha who have gone into business, especially ku-farming. So bengicela ukuthi ngiyeze omama bekhuluma ngokuthi abanye bayalima, abanye bayathengisa. Can you create a business model or a loan models that go along with what women can afford? Ngoba i-issue ye collateral is a big block when it comes to women going into business. So siyacela sibili ukuthi lisincede njengohulumende, njengebank, ukuthi lani lisinanzelele lapho esikhona. Sometimes even ama payslip ethu, they are not even enough to present as collateral or even to get a guarantor ukuthi you know what, i-500 US lay engiyibolekayo izaphendula.
Obona ngenhlelo zabomama kubhanga leli phansi kogatsha lwamabhizimusi amancane, umnumzana Dingani Dlomo uchaze ukuba abantu abalazo izisebenzi ezenelayo zokufinyelela bonke osomabhizimusi bakobulawayo.
Ibulawayo province ilama ward angu-29 kodwa silama officers angu-5. Lokhu kuhle kukutshele ukuthi akhona amawadi amaningi futhi esingenelisiyo ukuthi siwafinyelele ngenxa yokuthi akulama-ofisa kuleyo ndawo. Mayelana lokwe-Women's Bank, besizama ngokwenelisa kwethu lathi, kodwa-ke sijwayeke khona ukuthi ama-officers ethu malutshwane.
Umnumzana Khumbulani Dube webhanga le-Women Microfinance Bank uchaza inani labantu asebenelise ukuthola imali lokhe ibhanga lasungulwayo.
Kobulawayo, ibank ikwanise ukunikeza abantu abangu-3180 okule value ye 68,849,579. So ngithe ibank ikwanise ukuncedisa abantu abangu-3180 ivalue yangkhona 68,849,579. So yilo inani labantu asebethole uncedo ebank.
Ngemva komhlangano amalunga edalele parliamente aveze ukukhathazeka ngenani eliphansi labo somabhizimusi besifazane asebenelise ukuthola izikwelede kuleli bhanga bethi lokhe lasungulwayo kobulawayo akulabufakazi bokuthi liyanceda. Iningi labesifazane abangene lumhlangano bathi okufunakalayo uma usiyadinga imali ebhanga kuningi kakhulu, abaningi abalakho okugcina kubavalela phandle, njalo akusikho okwavunyelwana kusungula ibhanga leli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Macky Sall wakwele Senegal uthi uza kwethekelela ele Russia lele Ukraine, emele umanyano wamazwe abensundu o-African Union. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana uSall uzahamba emazweni la lapho akhangelelwe ukukhulumisa nakabanzi lomongameli Vladimir Putin wele Russia kanye lomongameli Vladimir Zelensky wele Ukraine ngempi yamazwe omabili lapho osokufe abantu abaningi kwathi abafika phose izigidi ezilishumi lambili 12 million babalekela imizi yabo. Akwaziwa ukubana uhambo lukaSall uza kwenelisa na ukuphumisa izithelo, kodwa ethi kukibo uPutin loZelensky uba bakhumisane umlotha ngoba impile izidale udubo emazweni awezwekazi le-Afrika lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokukhuphuka kwentengo yokudla konke. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uPutin kalaleli abanye abantu, ngakho-ke akulanto engenziwa nguSall ukuze amtshele ukubana abeke phansi izikhali.
Umongameli weSenegal uMnumzana Macky Sall ngumphathi wesihlalo se-Africa Union. Siyazi ukuba ukuthunjwa kwe-Ukraine nguVladimir Putin oweRussia sokulethe ukusilela kwezinto eziningi e-Afrika. Ye, kuliqiniso ukuthi ulubudlelwano obuthize phakathi kweRussia le-Afrika kukakhulu amatshe ambiwa emhlabathini. Amazwe amaningi e-Afrika akasekele impi, ngakho kungaba yisibusiso uma nxa impi le ingaphela.
Ye, khonokho-ke okhuluma ngakho baba Ngwenya, ubona nzani kungayiqeda yini impile?
Njengokubona kwami, ubuqholo bukaPutin lokudelela akwenza uMnumzana Zelensky owe-Ukraine awusoze kuqede impi. Okwakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igabha elivuzayo.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ulimuzwe exoxa lapho leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje amalunga edalo le-Congress elemelika asanda kuvumelana ukubana ele-Ukraine linikwe amabhiliyoni angaba ngamashumi amane 40 US million dollars eyokuthenga izikhali zokulwisana lele-Russia. Kambe lokhu akuphehli impi lena? Ngesikhathi kula masotsha akwele-Ukraine asezinikele kubutho lakwele-Russia. UGibbs Dube, weStudio 7, usethulela lolu daba.
Elemelika lithi imali le izanceda ele Ukraine ekuthengele izikhali ezijeneyo. Lithi izikhali ezizathengwa zilakho ukuthundubeza ezakwele Russia elihlasela ngamandla endaweni ezimbalwa. Ngokwamanje ele Russia lithi lilakho ukuhluthuna isabelo seDonetsk kunsukwana ezilandelayo. Olandela ezombusazwe umnumzana Sipho Nkulube uthi impi le ithwale senzima abantu bakwele Ukraine.
Bona America baye befaka imali kodwa bafuna ukuba involved direct. So abantu asebethwele nzima abantu beUkraine, abantu beUkraine babulawela ilizwe, babulawela yonke into, bayafa manje bana basotha bephuma elimele konke bedinyazo. Amazwe omhlaba afuna ukuba involved but indirect, afuna ukuphumelela egcweni, abafaka amasotha bayevikela iUkraine nqa baphumele eqinisweni. Ngoba imithetho isala bayakwazi ukuthi la iRussia yakwazi ukuthi inathwa amazwe enathwa kahala mvuma ukungena laphana. But iyayidestroy iUkraine. So iyahlokoloza into le ivele izahlokoloza kuze kuvele ukuthi bafunani. Akuvele kube yimpi efull blown nxa ifull blown. Kumbe iphele kwenziwa isizifa kulokuthi kube kusafa abantu belinye ilizwe ngendlela engekho. Abantu beUkraine bathwele nzima. Sala sithi ukuthi zaba yi-world war enye esilandela. Ngoba amazwe yabonta afuna ukuba involved kodwa angana sesaba imithetho yemizwe phela kade sokwafaka imithetho yamazwe kumele balandele. But abanye bazathuna beyeqa ngoba into yakhona iyakhula iyaphambili.
Omunye njalo olandela okwenzakala kwale Ukraine ngumnumzana Sipho Masondo.
Okwenzakala eUkraine singathi kona mina mambekile kuyindlela kakhulu amazwe la aseEurope nase neMelika. Ngicabanga ukuthi uma ubheka ngokwezepolitiki bona banephutha kakhulu ukuthi basebenzise iUkraine kulwa neRussia. So leyo nto iyodwa into engokubana bona bazwana ngathi bazwana amandla bachallengeana nje uma ubhekile iRussia ihamba phambili ukukhiqiza isikhali esicishe sifane nezabo. So leyo nto iyodwa yiyona enza ukuthi khona iMelika ingahlaliseki kahle. Enathi ingahlaliseki kahle. So ngama superpowers nje into esidiniswa lapha.
Kulabantu abedlula izigidi ezilithumi lambili 12 million asebabaleka emzini yabo bayaphephela kwezinye indawo kwele Ukraine lemazweni ajiyeneyo.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke elizweni okuqalisela ekukhuphulweni kwentengo yamafutha ezimoto. UZulu weZimbabwe ikhuthazwa ukubana aqhakathekise udaba lokuhlabisa abantwana amajekiseni wonke ukuzivikela emikhuhlaneni awe immunization ngezikhathi ezifaneleyo ngoba bengayekela ukwenza njalo eminye yalimkhuhlane ilakho kuba ingozi nxa iziqondiso zokuhlatshwa zingalandelwanga. Intethele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Zikhathi zonke abazali balendlela abakhangelelwa ukuyilandela ukuyalensane zabo kusukela zizalwa ukuba ziyohlatshwa amajekiseni okuvikela izifo ezijeneyo ezinjengendingindi, ufuba lwe-whooping cough, polio, smallpox lezinye. Ophethe imisebenzi kwinhlanganiso yezakhamizi ye-Combined Rural Residents Association umnumzana Ruben Akili uthi baphakathi komkhankaso wokufundisana loZulu ukuthi aqhakathekise inhlelo ze-immunization njalo sebejabula ukubona iqhutshwa ngokusuthisayo kuleli dolobha.
We have seen our local authority engaging in immunizing children through the vitamin A supplement. This program has been running.
Sibona ukhanseli labezempila kahle behamba door to door benikeza imithi kubantwana.
Bakhuthaza abazali bonke ukuba labo bengayekethisi ukuya labantwana ezibhedlela lamakliniki lezinye indawo zomtholampilo ukuyahlabisa abantwana amajekiseni lawa awe immunization.
Also educating people to ensure that they vaccinate their children against these six killer diseases.
Sesifundisana labo loZulu wonke ukuthi bangasaleli bavikele abantwana kuzifo lezi.
izikhubeko uthi zisuka zibe khona lapha nalaphaya kodwa abaningi sebekamukela ukuba lo msebenzi uqhakathekile ukugoqela laba masonto ayengafuni ukuhlabisa abantwana amajekiseni lawo besithi umthetho wenkolo yabo awavumeli ukuhlabisa abantwana. Umnumzana Albert Mazulu omela izakhamuzi yaRare laye uthi abanye ngababuyi ukuzohlabisa abantwana amajekiseni kungenxa yokuthi ngabalalwazi olujulileyo nje kwezempilakahle.
Siyakhuthaza abantu ukuthi gasihlatshweni amajekiseni lawo azasinceda. Kwakuvele kukhona la kudala ngoba abantu babekhuluma inkulumo ezingasizo, abanye bethi ungahlatshwa leyo majekiseni ngawuzukuba labantwana, abanye bathi ha indlela yamakhiwa eyokuthi benze ukuthi abantu bangandi kakhulu, yikho ke basifuna ukusihlaba amajekiseni ukuze singabi baningi, njalo basihlaba amajekiseni ukuze basibulale. Kwakuvele kukhona la kudala, kodwa iqiniswe ukuthi akula into enjalo eyenzakalayo, ngabantu njalo befuna ukwethusela.
Unkosikazi Elizabeth Chidi okhokhela inhlanganiso yabazali abalabantwana abakhubazekileyo eye Zimbabwe Parents of Handicapped Children Association uthi noma kuya kusuke kusinde abazali abangamalunga abo ikakhulu abayabe belabantwana abasesimeni esibi, bayaqinisa nasibili ukuthi amalunga asezwisisa ukuqakatheka kwalawa amajekiseni.
Ama-injection immunization mangwe zawo ukuthi mwana ana polio nanani zvisa zvaiwa.
Sisibona sibili abazali belandela abantwana sebehlatshwa.
Ugatsha lwezempilakahle luhlale lukhuthaza abazali ukuba umntwana wonke ahlatshwe amajekiseni okuvikela izifo ezijiyeneyo. Amajekiseni lawa agoqela ehlatshwa umntwana esanda kuzalwa e-BCG, ehlatshwe e-MMR evikela ondingindi lokunye elenyanga eziyisijagalolunye, evikele njalo kupolio le-hepatitis enikezwe le-booster yakhona. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba kuhlangothi lwezempilakahle e-World Health Organization abemahofisini akhangele izwekazi le-Africa bathi ukuhlaba abantwana amajekiseni awo immunization kuvimba ukulahlekelwa ngemphefumulo kwabantwana abaphose bafike isigidi 800,000 ezwekazi labensundu kuphela ebangelwa ke yizifo ezitshiyeneyo ezifana lalezi. Amanye amazwe awezwekazi le-Afrika alokhu engakafiki kusilinganiso esidingakalayo ukuba abantwana bonke bavikeleke emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa. LeZimbabwe kodwa libikwa lingelinye lamazwe alenhlelo eziphumelelayo kulo msebenzi, laloba nje iyake iqhamuke eminye imikhuhlane lapha lalaphaya njengalokho okwenzakaleke esigabeni seManicaland kusikhatshana esanda kwedlula okubonakele kuqhamuka ke indingindi ebantwaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Ela Botswana lithi selibhekane lohlupho olukhulu lwabantu abangenisa ngudlo izilimo kanye lembida efana lamagwili okuvela eZimbabwe leSouth Africa. Izilimo eziningi ziyasilela kwele Botswana kulandela isinqumo sikahulumende wakulelo lizwe sokumisa ukungena kwazo zivela phandle kwelizwe, kuyindlela yakhe yokukhulisa umkambo wayo wezilimo. Yintatheli zindaba eye Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Ngozibandlela lonyaka eleBotswana lifake umthetho wokuvimba izilimo ezivela kwamanye amazwe, lokhu kuyimzamo yokuthuthukisa umsebenzi wokulima lokuthengisa kwezilimo elizweni. ELeBotswana belithenga kakhulu izilimo ezivela kule South Africa kanye lemzini eseduze lemncele eZimbabwe, kodwa kulandela isinqumo sokumisa kokungena kwezilimo ezivela kwamanye amazwe, abasemngceleni bathi solokuqonga kokungena kulokufana lamagwili okungekho emthethweni kuvela eSouth Africa kanye leZimbabwe. Izilimo lezi zithengiswa esitaladeni kubuye kulabo izimusa beZimbabwe labeSouth Africa abaphatheka ekuthumeni abanye ukuthi bangenise izilimo lezi eminyakeni esanda kudlula. Elinye ilunga ledale lePhalamende kule Botswana lakhuthaza uhulumende wakhe ukuthi abeZimbabwe abangena elizweni ngokomthethweni bangaba lusizo ekuthuthukiseni ezokulima. Ilunga leli lathi iBotswana ilahlekelwa imali eningi ibuyisela emuva abangena ngekho emthethweni, kukanti kumele idinge ezinye indlela abangaphatheka ngazo kwezomnotho. AbeZimbabwe kweLobotswana bathi bengamelanga kuvalwe imncele ukuthi kungangena izilimo kuze kufike esibangeni sokuthi iBotswana layo yenelise ukuzimela ekuvuneni okwenela ilizwe. OweZimbabwe uMnumzana Gift Ncube uthi kungena ngudlu kwezilimo akusoke kume uma kulokhe kulokusilela kwazo.
Indaba yokuthi ezama kamaveji ebengena ngokungekho emthethweni esiza lapha kweLobotswana hayisiyo ndaba engama okwakhathesi. Phandle bengazama ukuthi kube le ndawo zokuthi lapha kulalapha abazilimela khona okungokwabo, hayi lapho kungama lokho kungacina sebethenga khona lapha locally. Kodwa nxa kungakabi njalo kuzaqhubeka kuluka kunzima.
Uncube ukuthi abeZimbabwe bangaphathisa kakhulu kwezokulima ukuthi leBotswana lenelise ukuthola ivuno eleneleyo.
Ye hayi emaplazini abo lapha ngathi ngumbono wami ngibona abantu bekhaya ngobuningi imisebenzi leyo bayigwanisa bengancedisa sibili bethola ukuthi bagcina sebekwanisa ukuzivunela labo okungokwabo bengathembeli emazweni angokomakhelwane.
Kukanti uMnumzana Bheki Shindayi nawumlimi ucelele eZimbabwe uthi kumele kuqiniswe imithetho kumbe kufakwe imithelo ezathundubeza izifiso zakuthi abantu bathenge izilimo phandle.
Vele kumabhoda ikhona imithetho le imele ukuthi iqiniswe ukuze abantu bengaphongungena lamatamatisi, lamacarrots kumbe lamawashed potato avela kwamanye amazwe. Njalo uNkulumendo lokho okwenza ukuthi abantu eboda imithetho yama levies lama duty lawana ikhwezwe ukuze umuntu oyabe efuna ukuthenga into zona lezo kwamanye amazwe kumdurele kumbe intengo yakhona ibe phezulu.
Uthi ukuze eleBotswana liphumelele ukuthuthukiseni ezokulima abalimi abancane kumele baphathiswe bathole usizo lolwazi kwezokulima.
So umlimi omncane kumele qiniswe ethole lokho angakusebenzisa impahla, ethole amanzi then bebeselime njalo befundiswe kuqiniswe abalimisi ukuze bencedise abalimi abancane.
Abenhlanganiso ebona ngemthelo emngceleni eBotswana United Revenue Services iBURS ithi kulabaningi ababotshelwa ukungenisa izilimo ngudlu. Kubika abangenisa izilimo lezi badlula emngceleni ngoba imitshina yokuhlaziya impahla engenayo elizweni ingasebenzi. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ukuziphetha sikhangele ebezikhokhela phambili. Indawo induna yemangweni kwelupane eMathebeleland North uMnumzana Vusumuzi Mabhikwa akasekho. Umabhikwa ubhubhele esibhedlela seSt Luke's Lupane izolo ebusuku engozini yomgwaqo. Ingozi le yenzakale lapho imota abehamba ngayo ithuzane lemota enkulu yokuthwala impahla ngihola lechumi ngesonto ntambama emgwaqweni ohlanganisa iBulawayo leVictoria Falls. Osomabhizimisi besifazane batshele ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezentuthuko ePortfolio Committee on Women's Affairs and Community Small and Medium Enterprises Development ukuthi kungangcono ibhanga ele Women Microfinance Bank livalwe ngoba lingabancedi ngalutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.